Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 22, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yagadzirira zvizere kuti vanhu vakwanise kuvhota mangwana. Asi zvinonzi pane motokari yanga yakatakura mapepa ekuvhotera yadonedza mugwagwa weHarare Masvingo. Sangano reThe Carter Center nemange masangana akawanda onyunyuta nekurambidzwa kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe kunyange vamwe vanga vakakokwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoshanda akazvimirira munyika pasi peCrisis in Zimbabwe Coalition ari kukurudzira veruzhinji kuti vanovhota neuwandu hwavo mangwana kunyange hazvo achiti sarudzo idzi dzinenge dzisina kuchena. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yagadzirira uye iri kukurudzirawo veruzhinji kuti vanovhota musarudzo dzinonzi nenyanzvi dzichange dzichitarisa zvakanyanya panyaya dzezveupfumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzakawanda dzekuvhotera dzaongororwa neStudio 7 zvekushandisa kuvhota zvakaita semaballot boxes nemaballot papers zvange zvasvika asi mune dzimwe nzvimbo zvange zvisati zvasvika. Asi mutauriri weZEC vaRodin Kiwa vati vaita gadziriro yakakwana.
Tagadzirira twese tinodikanwa kuti tiitwe tava panzvimbo. Saka mangwana endai neuhwandu hwenyu mukunovhota. Tinovhura mapolling stations edu na 7 makuseni tichivhara na 7 manheru. Vose vanenge vauya kuzovhota chero nguva 7 dzikakwana hapana anodzoserwa kumba asina kuvhota. Munhu wese anenge auya kuzovhota achapiwa mukana wokuvhota.
Vachiparuravo gwaro ravo remamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo muHarare, nhasi mutauriri wesangano remubatanidzwa wamasangano akazvimirira oga munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati ZEC haikwanisi kuita sarudzo dzakachena kunyange vari kukurudzira vanhu kuti vanovhota neuwandu hwavo.
Vanhu ngavaende vanovhota neuwandu hwavo, ndo zvinotarisirwa mubumbiro remutemo. Ikodzero yaisina kuuya mahara, ikodzero ine vanhu vakatoifira, kodzero yekuvhota. Kana zvinhu zvakaoma sei, zvakashata sei, demokrasi inoda kuti vanhu vaparticipate.
Vamasaraure vati kusaganhura miganhu zviri pamutemo kana kuti delimitation uye kusapa vanopikisa gwaro revavhoti rinoshandisika nekudhinda mapepa ekuvhotera zvisina kujeka zvimwe zviri kupa kuti vati sarudzo idzi dzichaita mutauro. Asi kunyange hazvo Crisis in Zimbabwe iri kuti ZEC yakundikana, ongororo ichangobva kuitwa nesangano reGallup rekuAmerica inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana zvayakabvunza zvakati zvine chivimbo nesarudzo dzemunyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvichavhota zviri kutarisa nyaya dzeupfumi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vati vanobvumirana nemaonero eGallup.
Angava chamisa angava munangagwa, aiwa haisi nyaya yemavhita. Vanhu vari kunyanya kutarisa nyaya yezvinhu zvavanosangana nazvo mukati mokurarama kwavo. Handiri kutarisa panapa nyaya yemabasa nenyaya yemari nenyaya yechikoro nyaya yehealth.
Izvi zvatsigirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Kusafamba zvakanaka kweekonomi kunonyanya kubatana nemadhorobha ende ndosika muchizu nguva yapfuura tachiona kuti mumadhorobha opposition inowanzokuhwina nemutsindo banamazwe ndo kumaruzeva munoona kuti hurumende ZANU PF inowina ikoko.
Mutungamiriri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa avo vane makore makumi masere pamwe navaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change avo vane makore makumi mana nemashanu ndivo vari pamberi pasarudzo dzemutungamiriri wenyika idzo dzine vanhu gumi nemumwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vanoti vari kuongorora mashoko ekuti pane mapepa ekuvhotera kana kuti maballot paper anga achiendeswa kuBigita West adonhedzwa mumugwagwa weHarare Masvingo, vachiti vari kushanda nemapurisa panyaya iyi. Sangano reElection Resource Center rati ranga ranzwawo mashoko aya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC, amai Barbara Bebe.
Tambowana mareports maobservers edu ari paground vachitizivisa kuti mota yezeki yanga ichienda kuBikita West constituency yadonedza maballot papers, asi zvavaita vabva vamhanya kumapurisa ekusouth PE vakanovazivisa kuti paitika zvakadaro. Saka maballot papers iwawo atorwa nemapurisa.
Mungava neruzivo here kuti anga akawanda zvakadii maballot paper iwaya?
Ipapo tinganyepa, atizivi kuti akawanda zvakadii.
Asi munofunga here kuti mapepa aya haana kupindawo mumaoko evamwe vanogona kuzoashandisa nenzira dzisidzo, tichiona kuti sarudzo dziriko mangwana?
Nezvatawana, information yatawana, the situation was handled very quickly. Saka atifunge kuti maballot papers aya angava aenda mumaoko asiriwo.
Tichitarisa icho chiitiko ichochi, chinosiya papi Zimbabwe Electoral Commission mukuchengetedza zvinofanira kunge zvichishandiswa musarudzo?
Nemaonero angu, ndinofunga kuti hatingatore kudonedzwa kwaitwa maballot papers tobva tati zeki haina kuvimbika, nekuti this is an incident. Maincident anowanikwa. Dai kuri kuti it was something clandestine chaitika, taiti maybe zeki haingavimbike, but this seems to have been an incident.
Totarisawo sarudzo dzamangwana, imiwo sesangano reERC muri kutarisirawo zvakadii?
Isusu seERC tokurudzira vanhu kuti ngavaende kunovhota. Vanhu ngavacheke mazita avo nhasi vachishandisa the ZEC code *265# kuona mapolling stations avo kuti vari kuvhotera papi, and then vomuka mangwana makuseni vonovhota vachichuza macandidates avanoda. Chinonetsa kana usina kucheka kuti unovhotera kupi kune ipi polling station, unogona kumuka mangwana ukaenda kuwrong polling station nekuti maboundaries edu akachinja.
Vanga vari mukuru wesangano reElection Resource Center amai Barbara Bebe vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vari kukurudzira vanhu kuti vasavhundutsirwe pakuvhota mangwana, vachiti chiri mumwoyo chiri muninga, nekudaro hapana munhu anoziva kuti wavhotera papi. Izvi zviri kuuya paine mashoko ekuti vesangano rinonzi rinotungamirwa nevasori refaz vari kufamba vachityisidzira vanhu kumamisha. Hatina kukwanisa kubata mukuru wesangano revasori vaIsaac Moyo. Taedzawo kubata mutauriri weZANU PF waChris Mutsvangwa nevanoona nezvekurongwa kwemisangano vaAmos Midzi, asi ndinodzokorora, asi havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachamisa naBlessing Zulu weStudio 7.
Tatinokurudzira ndezvekuti vanhu ngatibudei neuwandu hwedu tiende kunovhotera patinoda. Tinozviziva kuti kune vakatumwa vari munharaunda dzakasiyana siyana mumaruwa vachizama kuchitizira kuita kakuvashaya kutsvaga utano mugate, kuita kakuvaya vanenge vasina pokubata vakungoti pamunondo pamusasa. Vaakunyengera vanhu kuti paunovhotera panoonekwa mubhokisi, hamuna anoona pawavhotera, hakuna azvanozoziva kuti wavhotera papi nekuti nhamba hapana zvinorehwa nhema nevamwe vaya vanodaro vanoziva kuti havana rutsigiro. Saka kutodaro kuita chibhinya, hudusura hwekufungidzira kuti vanhu vakatya vanobva vaenda kunovhotera panzara kana panhamo. Hatigoni kuchinja maupenyu hwedu kana mamiriro edu tikasachinja rutiro rwokurara narwo kana tikasachinja usavi.
Ko vamwe vari kuti sarudzo dzinenge dzakatobirirwa kare nekudaro kuvhota kupedzera hoko padehwe retsindi.
Mukanzwa vanodaro ndo vaivaya vanenge vasingazive. Mukaona kati ichita naro ziva kuti paita mbeva yabatwa apa kana kuti paita gonzo rabatwa pane chikafu, kureva kuti zvese zvamuri kuona zviri kuitwa nyama dzedu dziri muzvigaro, kuda kunovhundisira, kuda kunotsvaga vanafazi, kuda kunotirova vanhu, kuita kwekuoneka kwedhimoni. Dhimoni hariendenyewe, rinomborwa, rinomborwisa.
Vamwe ndo vanotya vachamisa kuti nyango vanopikisa vakakunda pada vakomana vechiuto vanogona kuti kuramba kuti masimba aendeswe kuvatungamiri vatsva.
Vechiuto ndo vakatorongeka nekuti vanoziva nekuremekedza bumbeo remutemo. Vanoziva kuti kodzero dzevanhu ndo dzavakamirira ndidzo vakaforera nekupindira basa. Vanenge vachida kuti vaite basa ravakatumirwa kuti vaite, basa rekuchengeta nyika, basa rokutidzivirira kubva kumhandu, basa rokuvandudza bumbiro remutemo, basa rokuti ivo bullets richengetedze ballots.
Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tine urombo vateereri vatakundikana kubata vanove murongi wemisangano mubato reZANU PF ndava Mike Bima kwete vaAmos Midzi. Tine urombo. Pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 6.6 million vakanyoresa kuvhota musarudzo dzemangwana, pane vechidiki vakasvitsa makore gumi nemanomwe vakawanda vari kuvhota kekutanga. Mumashoko padandemutande reX raimbonzi Twitter, komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakurudzira vose vari kunovhota mangwana kuti vatakure zvitupa zvavo zvesimbi kana bepa kana zvinoratidza kuti vakatora zvitupa zvine mifananidzo chaiwo wavakashandisa pavakatoresa magwaro. Mutorodo wenhau weStudio 7 Rutendo Mawere ataura nevamwe avo vevanhu ava kuti tinzwe zvizhinji.
Ko ivo vari kuvhota kekutanga vari kutiwo kudii nezvesarudzo iyi? Studio 7 yabata vawatmo makokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvhota.
Kuda kuexercise all my right nekudecidawo kuti which government inofanira kunditonga zvandinoda inini, because ndinofanira kuona papa manifesto avo for the first time ndichiparticipate, so ndirikunzwa kufara zvakanyanya.
Izvi zvatinirwawo navatafadzwa mafunga avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyararo uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu.
Muzvare Rudo Mahembe avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chikanyakundinakidza chekuti ndiri kuvhota kuti ndinozvandinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndakukwanisa kuti zvibudirire nekuda kwevhoti yangu. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira murunyararo.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda, asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge atendwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu anga achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro yedu ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa passport yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license haishandi. Pachi chitupa panodiwa, chitupa cherata, chitupa cheplastic kana chebepa chine mufananidzo wake.
Mukuru weproject Vote 263 vayangasan matete vakurudzira vavoti vane nhare mbozha kuti vagare vatarisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera.
Kurudzira kuti izvino zvizvara nhasi kuti mangwana ingai muchicheka mastering kuti ari mapolice station api nechansa kodi yesitatu 56 hash inoshandiswa nezekminde kwamufa unge muchivhotera muri musatambudzika.
Nyanzvi idzi dzakurudzirawo madzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reCarter Center rakavambwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, iro runoremekedzwa zvikuru pasi rose munyaya dzesarudzo nekupedza makakava, rinoti hurumende yeZimbabwe iri kutsika madziro pakupa mvumo yekushanda kuvaongorori varo vesarudzo makumi matatu. Sangano iri rinoti vaongorori varo gumi nevasere ndivo chete vakabvumizwa kupinda munyika. Sangano iri raongorora sarudzo munyika makumi masere uye rinoti zvaitwa neZimbabwe hazvisati zvamboitika kwariri mumakore makumi matatu aratanga basa iri. Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu nevatori venhau kusanganisira veStudio 7 vakarambidzwa kupinda munyika, vamwe vakadzingwa vasvika panhandare yendege muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushora zvikuru vamwe vaongorori vesarudzo vachiti vari kuda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Bishop Anselmo Magaya vekereke yeDivine Destiny avo vakanyimwawo mvumo yekuongorora sarudzo.
Evans, nyaya yatinayo muZimbabwe ndiyo nyaya yagara iripo kubva makare kare, nyaya yokuti vatambi venhabvu vanozviridzira pembe yavo ivo vasingadi kuti panyatsova nevanhu vane mufungo wakasununguka wekuongorora zviri kuitika on the ground. Saka sokunzwa kwamakaita pane chikwata chakati kuti kubva kumaorganizations akasiyana siyana vakarambidzwa kana kuti vasina kubvumirwa kuongorora sarudzo. Inini nemudzimai wangu tiri vamwe vavo.
Chirungu chavari kutaura manje chiri kushandisa vara rokuti delayed.
Saka zvino izvo zviri kuitika tiri kunzwawo kuti malawyers mamwe akaita sana Musakika vakarambirwa. Saka ya ndo zvimwe chete isu hazvina kutikatyamadza, asi zvakati shungurudza nokuti tinoziva kuti idzodzo ndo mviro dzokusava nesarudzo dzakajeka dzakachena uye dzinobvumwa nevanhu vese. Saka ndo zviri kuitika kunoku.
Zvinofamba sei zvino Bishop? Tinonzwawo ivo vehurumende vachiti ndo vakatokoka vekunze nemasangano kuti huyai muzoongorora sarudzo.
Zvazvinongoreva ndezvokuti isi hurumende yeZimbabwe zvikuru sei takatarisa ichitungamirwa nezano PF yanga ichitonga kwamakore 43 apfuura, vanhu vari patingati parumana nzombe hwokuti vanoziva kuti pasi rese rinotarisira sarudzo dzakanaka, rinotarisira sarudzo dzakachena. Saka vanozama kupa picture yokuita kunge vakuita zvinhu zvinogamuchirwa nepasi rese. Saka muchaona kuti vanenge vachikuka vanhu vavanenge vachikuka, asi zvekare vachitarisira kuti vanhu iva avo vanotaura in their favor. Kana vasina kuzotaura in their favor vanozongoti mafungiro avo, asi vamwe vedu vazhinji vemuAU nevekusadhak vakati sarudzo dzanga dzakachena. Nokuti vamwe vesadhak neAU vazhinji vacho unonzwa vachitaura kuti so far zvinhu zviri kufamba zvakanaka, pane runyararo, asi tinoziva kuti pana tinache chitsungo akaurayiwa kuGlenview. Tinoziva kuti pane vanhu vari kurohwa kuna naBikita. Saka zvinhu zvavasingagoni kubata.
Bishop Anselmo Magaya vekereke Divine Destiny Zimbabwe vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vechidiki vakawanda Bariku kurudzira na kugamuchira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa mangwana sekuturwa kwazvichaitwa nezeki kunyange mabhiza avo avari kunovhotera akasabudirira mumakundano aya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika vanoti chishuviro chavo ndechekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye pasave nekudeuka kweropa mushure mekuturwa kwevachakunda musarudzo sezvakaitika mugore ra2018. Mumwe wechidiki anotsigira bato reCCC Vuso Mhlanga anoti kunyange achagamuchira zvichabuda musarudzo anovimba kuti bato rake richakunda.
Zvinenge zvabuda musarudzo ndichakwanisa hangu kuzvitambira, asi pane zvinenge ndakatarisirwa kuti zvindo zvinofanira kunge zvichibuda musarudzo nenhau yokuti semunhu akaenda kuchikoro anotasokuti kana achinge abva kuyunivhesiti anowanawo basa, anonawo basa kuti anokwanisa azviriritira nekuzoriritirawo mhuri yake. Ndine zvakando zvinenda akatarisira mukati meupenyu plus nemhuri yandogarawo nayo. Ndinongotiwo kunenge vasarudzwa vacho ngavarangarirewo kuti kune vechidiki vanotarisira kubva kwavari.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza kuita kanzura wemugweru Muzvare Rosemary Murwisi veZANU PF vanoti hazvigoni kuti bato ravo rikundwe musarudzo dziri kuuya.
Hazvekukundwa zvanoona tichikundwa because we campaigned, takakampena zvine mutsindo, saka zvekukundwa tina rume yekukundwa. Sevanhu vemidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa napuresident wedu and tinofara nazvo zvikuru.
Mumwewo wechidiki anoti ari kuvhota mangwana ndiva Vincent Kashiri vemuHarare, avo vanoti vechidiki vanofanira kungogamuchira zvichabuda musarudzo kuitira kuchengetedza upenyu hwavo.
After my elections, life goes on. And chero anenge apinda as youth, we should know kuti sisi we have a longer life to live than vakuru. Saka ukada kuzodira kuzobongo zvozvo kana kwaita zvenharo, unogona kugurira upenyu hwako panzira. Saka chakakosha kungo accepta, then waaccepta uita zviripo tukutsvaga zvakatongwa vhangwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ine chitsvambe chekuita basa nemazvo kuitira kuti mhirizhonga yakaitika muna 2018 isaitike zvekare gore rino.
Chekutanga, vanhu ngavadzidziswe ugaro hwakanaka vagogashirana ende vagodzidziswa kuti pane vachakundwa, pane vachabudirira. Chechipiri, takatangana nezeki. Zeki ngaite basa rayo namazvo nekuti mukarangarira imimi 2018 pakazoita mhirizhonga iya, maresults akanga buda akachinjwa kanokwana kuita katatu. Saka zvakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti apa panenge pari kuitwa zvitsveta, panenge pari kuitwa zvekubirirwa. Saka vachidiki vakabva vagumbuka vakapinda mastreets. Takazoona mauto achibuda achiuraya vanhu, chinova chiitiko chinosuwisa.
Hatina kukwanisa kunzwa vezek sezvo vatauriri vekomisheni iyi amai Priscilla Chigumba vaRodney Kiwa uye navautoiles Laikwana vanga vasiri kubatika pambozhanare dzavo. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa agadzirira chose kuchengetedza runyararo munyika nguva ino yesarudzo. Mugore ra2018 munyika makaita mhirizhonga mushure mekunge vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vanopikisa vapinda mumigwagwa vachinyunyuta nekunonoka kuburitswa kwezvakange zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vatanhatu vakaurayiwa nemauto mumhirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vasvika muSouth Africa nhasi kumusangano mukuru wenyika dzinoti Brazil, Russia, China neSouth Africa kana kuti BRICS. VaXi vati vafara kushanyira South Africa uye vari kutarisira zvikuru musangano wavachaita nemutungamiri wenyika iyi vasiro Ramaphosa. Musangano weBRICS uri kutanga nhasi uchipera nemusi weChina. Nyaya yeupfumi hwenyika ndiyo imwe yezvinhu zvikuru zvakabata sarudzo dzegore rino idzo dziriko mangwana chitatu. Vavhoti vakawanda vachiti vanotarisira kuvhotera hurumende ichagadzirisa upfumi hwenyika. Mungwe vana vanitarisiro ya kadai ndava Asha Ngwenya vanoe wechidiki anogara kuchitekete mudunre Gokwe Kabuyuni avanoti chavanotarisira chikuru mabasa.
Mwenye mtarisira yukitewe chidiki kuwana wa mabasa tuwane ocho uviri nukuti wazi njine chidiki wakapasa wane mapepa avo asika zirepa zinda saka tinyoti daite kwa nisao tikavota kurumende atino tarisira kuwana yewe daite wana wa mabasa daite wana wa ekonomi risikebo.
Ezvozvinoti Nhurwana Johnson Chirwa vari muHarare avanoti vechidiki vakawanda vapinda mune zvinodhaka nenyaya yekuti hakuna mabasa.
Saka inini ndirikutarisira kuti achatibatira mbeva handinei nazvo kuti ndeupisaa ndirikutarisira kuti panai vachadzikisa uwandu hwevana vari pamabhotoro sitoro pedu apa vari kumwa zvinodhaka vadzikire. Maindastiri medu ngamuwe neutsi ngamushande. Indastiri kana isiri kushanda hapana zvatinoita.
Mumwe ane tarisiro yekuti hurumende ichasarudzwa mangwana inofanirwa kunge ichiunza mabasa ndavai Manuel Kwamira. Avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa yeHarare vari nhengo yeVendors Union of Zimbabwe.
Vanhu vanorarama neupenyu huri pasi pasi tirikutarisira kuti tikawana mutungamiri anogona kuvhurira vanhu maindastiri anyatsoshanda zvakanaka vanhu vakawanda voendawo basa vogadzirwa upfumi ikonomi yedu yodzoka panzvimbo togona kuraramawo nemhuri zvakanakanaka zvisina kungo nhasi vashanda vasachiri mukanwa zvakwana asi totoda kuti tishande nyika yedu imukire.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvea vanoti vose vagari vanoda hurumende inovaigira budiriro kwete zvivimbiso zvisina michero.
Tikutarisira kuti pahurumende ichavhoterwa ichave hurumende inotiteerera isu sevagari. Hurumende ichativakirawo madhamu muchitungwiza ichawedzera mahospital mishonga muzvipatara mari kuvarapi mari kumakichazi ana mbuya ana sekuru vari kuwanawo magranti ekuti kana munhu apegura anokwanisa kuzviriritira uye zvekare hurumende isingazoramba ichitipwanyira dzimba zvatanichisangana nazvo.
Mumwe ari kuvhota mangwana waDeft Malunga vekuCold Stream kuchinhoyi vanotiwo chinofanirwa kuitwa nehurumende ipi zvaivo ichasarudzwa mangwana kudzosa chivimbo kune vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika.
Mari iri kubva kuGold inofanira kuita end up yakutreasury. Mari iri kubva kulithium inofanira kuita end up yakutreasury so that every Zimbabwean anobenefita from that money.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti chikuru chinofanirwa kutanga chagadziriswa nevachasarudzwa mangwana kugadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatigadzirisei zvimhingampinyi zvinosanganisira nyaya yemahigh taxes, nyaya yecost of finance, nyaya yemagetsi, even railway network yedu. Izvozvo zvinobatsira, zvinoincentivizawo mabhizinesi kuti anga achiwandudza mabasa avo uye anga achicreata mabasa akawanda.
Mapato makuru ari kukwikwidzana musarudzo idzi anoti ZANUPF neCCC ari kuvimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika, asi vanhu vakawanda vari kuenda kunovhota vari kuti vanotenda maruva vadya chakata. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8pm nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dziri kumangwana apo vanhu vachasarudza mutungamiri wenyika mutsva, nhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvizere kuti vanhu vakwanise kuvhota mangwana. Asi zvinonzi pane motokari yanga yakatakura mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper yaadonedza mumugwagwa weHarare Masvingo. Sangano reThe Carter Center nemamwe masangano akawanda vonyunyuta nekurambidzwa kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe kunyange vamwe vanga vakakokwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemi naGibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 22 Ncwabakazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
They just phoned us and told us ukuthi they saw imota ebathi transporter ama ballot papers for Idikita West constituency. So they were dropped along Harare Mashingo Highway. So what they then did was to quickly inform the police of the incident.
Imota yekomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ebithwele amaphepha okuvota isiya eBikita West namuhla iwise ama-ballot papers adojwa ngabantu emgwaqweni osuka eHarare usiya eMaswingo.
We are good to go. It's all systems ready for tomorrow. Just to remind all voters who will be in.
Abekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bathi sebethumele ama-ballot boxes amaphepha okuvota lakho konke okudingakalayo endaweni zokuvotela kuma-polling stations. Abaqala ukuphatheka kukhetho bathi sebelinde ngabomvu ilanga lakusasa ukuthi bevotele inkokheli abayifunayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Imota yekomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ebithwele amaphepha okuvota isiya eBikita West namuhla iwise ama-ballot papers adojwa ngabantu emgwaqweni osuka eHarare usiya eMaswingo. Abenhlanganiso ezizimeleyo eye Election Resource Center yibo abadobhe ama-ballot papers lawa bahambisa enkambeni yamapholisa. Ukulahleka kwama-ballot papers lokhu yinto esolwa ngabanye besithi iZEC kumele iphathe amaphepha okuvotela ngonanzelelo ukuze engafinyeleli ezandleni zezigilamkhuba. Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukuthi basaphenya udaba lolu. Umqondisi we-Election Resource Center uNkosazana Barbara Bebe uchazisela uNtungamelinkomo weStudio 7 okuningi ngokwenzakaleyo.
Sina njengenhlanganiso silabantu ama-observers esibathi ngama-district resolution monitors. So they are on the ground ba-monitor nje all the processes ay-election yonaleyo esikhangelane nayo. So they just phoned us and told us ukuthi they saw imota ebathi transporter ama-ballot papers for iBikita West constituency. Yasi wisa ama-ballot papers lawa. So they were dropped along Harare Mashingo Highway. So what they then did was to quickly inform the police of the incident and the ama-ballot papers angkhona ahanjiswa eSouth Lea Police Station.
Lingaba lolwazi lokuthi mangaki kahle kahle ama-ballot papers lawa?
No, I don't have that information. I don't have that information. But I'm sure amapolisa njoba into le reported officially, amapolisa South Lea bangabe bele information yokuthi mangaki ama-ballot akade ewisiwe.
Kungenzeka yini ukuthi akhona amanye ama-ballot papers angaba efinyelele ezandleni zezigilamkhuba?
Angiboni ukuthi singabe lokho kwenzakele ngoba i-incident le ishe yaripotwa masinya. Ngabe mhlawumbe kube yinto yokuthi ihlale iphathi ingaripotwanga bekungayenzakala lokho, kodwa ngokwazi kwethu singazi, you never know.
Kuyini ongakuxwayisa phambilini kokhetho lwakusasa?
Singakafiki kusasa ekuseni, abantu kaba-check-e ukuthi bavotela ngaphi ama-polling station. So they can do that ngokugayela *265#, eyo inamba izekhe isebenzisayo ukuthi ukwanise uku-checka i-polling station yakho ukuthi ngaphi. Enye indlela yokuthi uhambe ku-polling station yakho uye-checka ibizo lakho ukuthi likhona,
izolo bethike sahamba sisiya check ukuthi ama list sefakiwe yini kuma polling station. Mina I went to my polling station ngathola ukuthi ama list abengakafaba. So ningazi kumbe sefakiwe, but we are hoping ukuthi iZEC has done the right thing.
Unkosazana Barbara Bebe ngumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo i-Election Resource Center. Abekhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bathi sebethumele ama-ballot boxes, amaphepha okuvota lakho konke okufunakalayo endaweni zokuvotela kuma-polling stations. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abekhomishini ebona ngezokhetho eZEC bathi sebethumele konke okufunakalayo ekuqhutshweni kokhetho endaweni zokuvotela. I-Studio 7 yethekelele endaweni zokuvotela eHarare ezigoqela iHarare Central, Mount Pleasant laseWarren Park, lapho intatheli izindaba ezithole kukhona konke okufunakalayo. Isikhulumeli seZEC uMnumzana Rodney Kiwa uthi ikomishini yakhe isilungele ukhetho.
We are good to go. It's all systems ready for tomorrow. Just to remind.
Sesilungele ukhetho lwakusasa, konke sokulungele kusasa. Sikhuthaza uZulu ukuba ama polling stations azavulwa ngo7 AM ekuseni avale ngo7 PM ntambama.
Uqhubeke sithi wonke umuntu uzavunyelwa ukuvota kungaze kube lendwendwe ezinde.
All voters who will be in queue when
wonke umuntu ozabe sendondweni kusiyaphelela ngala kusasa uzavunyelwa ukuvota. Akula muntu ozanqatshelwa ukuvota. Ngikhuleka ukuba wonke umuntu aze ukuzavota.
Wonke amabandla ezombusazwe athi aqedile ukukhankasa izolo, njalo wonke athi azanqoba ukukhetha lonyaka. Oncinisa imele iZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi amalungiselelo alolu khetho awebandla lakhe asekuzinga laphezulu.
Ya, njengalokho ujwayelekileyo Bhuti Mlondo, ibandla leZANU PF likhangele liza nqoba. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu kwayo.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magarela Mafa uthi angaboni ukuba ibandla lakhe linganqotshwa.
Kuliqiniso ukuthi abantu sebeme ngamandlondlo bemelela ukhetho lwakusasa, sebephuzelwe ngenxa yokuthi bafuna ukuyafaka uxhwa wabo ozakwenza ukuthi kube lenguquko. Ama-agensi ethu wonke sekhona endaweni zonke. Lama chief election agents labantu bonke sebemelele nje ngokusasa ukuthi bavuke ekuseni befaka uxa wabo kwenzela ukuthi abantu baqalise ukuzibusa.
Kusenjalo inhlanganiso ezimeleyo eGallup ithi ukhetho lwalonyaka luzaba indlela yokulungisa umnotho weZimbabwe. Lokhu kuphume kuphenyo abalenzileyo besithi ukhetho lulakho ukuba nodlakela, njalo uZulu ulakho ukuvota ekhipha labo abenza inkohlakalo. Okunye okuphume kulolu phenyo ukuba isilinganiso saba yingxenye yekhulu 50% bayethemba ukuba ukhetho lulakho ukuletha inguquko elizweni. Incitshi kwezombusazwe uMnumzana Libert Chuma uvumelana lokuthi umnotho welizwe uzadlala indima enkulu ekuvoteni kwakusasa.
Kumele sinanzelele ukuthi uma i-economy wethu kathesi ngokubambabamba, esingathi ngesikhiwa informal economy, umuntu uyazenzela. Kodwa ke labo abalemali esingathi ngama investors bengabe seZimbabwe bengabe phandle, bamele bebone ukuthi kwenzakalani, becabangele esingathi ngesikhiwa speculation, ukuthi ukuthi okwesikhatshana kuzaba kube lokuhawula, kuzaba kube lokuthwala nzima komu economy.
ELeZimbabwe kusasa lizavotela ukukhetha umongameli omutsha, amalungu edale ephalamende kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abaqala ukuphatheka kukhetho bathi sebelinde ngabomvu ilanga lakusasa ukuthi bavotele inkokheli abayifunayo. Uthi inhlanganiso ezibona ngezokhetho zibakhuthaza ukuba babeyazi indlela okumele baziphathe ngayo, kanye lencwadi ezimqoka ezidingakalayo ukuze bevote. Unokuthula unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Unkosikazi Nesisa Mpofu oleminyaka engamachumi amathathu lanye odabuka eLupane emangweni weGomoza uthi uselulindele lolukhetho.
Ilanga lakusasa ngiyalithakazelela kakhulu okuthi nxa kungabe kuhamba kahle besifisa kube lotshintsho kakhulu ukuthi inkokheli ezizaba khona zivule imisebenzi wonke umuntu athole into yokwenza khathesi nje sihleli akulanto esiyenzayo sesisenza loba yini yikho libona sokucela ubugebenga kakhulu ukuthi abantu abaningi abalamsebenzi.
Umnumzana Mengezi Khuphe oleminyaka elithumi lathoba munwe munye owasedolobheni le Victoria Falls eChinotimba uyayisekela linkulumo.
Ilanga elimnandi ukuthi sonke sivote kungabe lokuchitheka kwegazi nandani. Ha, wonke umuntu sivote izinto zibe fair. Simikeshe ukuthi umuntu esimkhethayo laye ukhangelele ukuthi uzajintsha izinto ezenzakalayo.
Eyinye njalo intanga kakhuphe unkosikazi Nokuthaba Masuku yena ozavota eCholocho kuWard 5 ukhala ngezinga lokwehla kwemfundo ngenxa yodubo lwezidakamizwa.
Belesifiso ukuthi thina singabakhulayo kuthuthukise imfundo ngoba abanye sizibazithola sebethatha izidakamizwa ikusasa yabo lisisifa. Kodwa thina kuyinkokheli yakusasa ethembekileyo.
Umnumzana Donatus Sibanda oleminyaka engamachumi amabili lantathu yena ozavotela emkhosana kuward 8 uthi umnotho welizwe leli kwezemvelo kawuhambelani lezinga lobuyanga ineni elikilo.
Sikhali ukuthi siyovota kahle sitshintshe ihulumende kube yihulumende enhle ezasinika imisebenzi ezathuthukisa ilizwe lethu siyabe ilizwe lokudinga imali kwezinye indawo. Sihlalele izweni lethu kube ilizwe elihle. Sibe sithi le mfundo la kube ngcono esibhedlela sithole imithi. Nothi lokuthi imithi sihamba siyodinga kwezambia kwezinye indawo sifundi zonke izinto zibe ngaphi sisithole khona lapha eZimbabwe.
Kusenjalo inhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngokuqhutshwa kokhetho lelungelo loluntu zithi abazavota kusasa kumele bebekwazi indlela yokuziphatha. Unkosikazi Sandra Masakasa owe-Election Resource Center uchaza ukumqoka kwalokhu.
Umuntu kumele ehambe ele-ID yakhe kumbe i-passport yakhe e-valid.
Unkosikazi Rindai Chifinde Vava okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network uthi intsha ibumba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 67.7% yezizalwane zonke eziseZimbabwe ngakho kufuze iphatheke ekhethweni.
We urge them to go early.
Siyabakhuthaza ukuthi bahambe masinya njalo bekhethe ngokuthula. Inkuthazo yethu njalo yokuthi baphathe izithupha babekwazi njalo ukuthi ivoti yimfihlo yabo.
Ngokutsho kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission kukhetho lwalonyaka kubhalise abedlula izigidi zenkulungwane eziyisithupha 6.6 million beveza ukuba ithumi lalaba ngabaqala ukuphatheka ekhethweni lolu inengi labo liyintsha. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abenhlanganiso eCarter Center ebona ngokuqhutshwa kokhetho amalungelo oluntu lokunye ithi eZimbabwe kalingavumeli abantu balo abangamachumi amathathu 30 ukuba bebhalisele ukuhlola ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa kusasa. Inhlanganiso le ithi bekukhangelelwe ukuba kuzabhaliswa abantu abafika phose amachumi amahlanu 48 obekumele behanjiswe elizweni lonke. Ithi ukwalelwa kwabantu laba kutsho ukuthi kuza kuba nzima ukuthi behlole ngokugcweleyo ukhetho lolu. Uhulumende ulensuku ezimbalwa esola ukwenziwa yinhlanganiso le lezinye athi zile njongo engaqedakaliyo. AbeZimbabwe Electoral Commission ngabaphendulanga imibuzo esibathumezele yona ngodaba lolu. Izeki sanda kuvimba umnumzana Musa Kika labanye abambalwa ukuba baphatheke ekuhloleni ukhetho lolu. Okwamanje abantu laba baphanyeke udaba lwabo emthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Meli Dube ohlaziya ezombusazwe ezimele.
Ngathi uhulumende waseZimbabwe usebenzisa ingatsha zikahulumende ngathi ezelizwe zikhona inhlanganiso okufanele ingabe zizimele zodwa ezifana nebutho nalezi eziphatha ukhetho lezinye okungafanelanga ukuthi ngabe ziyalawulwa uhulumende okhona okhona okhethiwe wasembuse. Kodwa ngenxa yokuthi kukhona abakufihlayo izilende kudala kakhulu ukuthi izwe lakithi limi ndawonye ngoba yonke lento esiyibonayo ayisiyonto entsha into ejayelekileyo esiyaziyo ukuthi babe sithi amazwe la asentshonalanga akasiwavumele ukuthi abuye azohlola ukhetho lwethu, azofakazwa ukuthi ukhetho silwenze ngendlela free and fair. Ngesilungu batsho njalo besithi ukuthi ngendlela ekhululekileyo njalo engakenzezeli muntu. So-ke ungabona sekuthiwa abanye abangabuyi bazohlola lolo khetho noma bazofakaza ukuthi ukhetho lwenze ngendlela. Kuyadanisa kakhulu ukuthi kufihlwani yini le ngaka abazama ukuthi bayifihle ingabonwa ngumhlaba abayenzayo okhetho.
Wena ubona zani kufihlwani Dube?
Into ekhona ikuthi bona bazasitshela bathi hhayi amazwe lawana akawasithandi asifakele ama-sanctions, besitsho lawo ama-sanctions ama-targeted sanctions abantu abahlukuluza ama-human rights namakhampani lawa aphathekayo ezintweni zokungaphathi kuhle uzulu. Kodwa-ke bese besithi asiwavumeli ukuthi aze kithi ngoba lawo kabasivumeli ukuthi siye kibo siyekwenza kwabo kumbe siyefakazi ukuthi benza njani ezabi. Kodwa ekuqiniseni siyakwazi Dube ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukhululekanga. Kusukela ikakhulu ngo-2017 lapho kwakhwetshwa khona owayengumongameli endlela akhwetshwa ngayo nokungenela kwezebutho embusweni nokuphathwa kokhetho ezinye izinto ezinjalo. Siyakubona sonke ukuthi ukhetho alukhululekanga, amarali ama-opposition ayavinjwa, amanye bangakhankasi. So-ke izinto zonke zona lezo nama-voters roll akukhululekanga ukuthi umuntu akwazi ukuthi yonke into yakhona ihamba njani. Into eqhutshwa nje ingani senifihlekwele, kukhona abanye kumele bazi ukuthi kwenzakalani, kukhona abanye ongafana nawe ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani. So-ke kuyadanisa kakhulu.
Umnumzana Mary Dube yingcweti kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amapolisa axwayisa abamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba bathiyane lo mkhuba wokuthi abasoze bemukele impumela yokhetho engabangayikhwabithiyo, njalo bengakhuthazi abantu ukuthi bakuthi kwaqa lapho okuvotelwa khona besiyakhonona ngalokhu ngoba akukho emthethweni. Embikweni owethulweyo namuhla, usikomiti wamapolisa ucommissioner general Godwin Matanga uthi kulokuthula elizweni njalo amapolisa asekhona endaweni zonke zokuvotela ukwenzela ukuthi alondoloze ukuthula. Amapolisa aphinde aqhuba umhlangano lentathelo zindaba eHarare namuhla lapho agcizelele ukusebenza ndawonye ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lo mnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukhetho lweZimbabwe lona luvele lulembali eyazakalayo ukuthi akujwayelekanga ukuthi lube lempumela elokuthula, njalo isandla siyamapholisa eZimbabwe sivele asithandabuza ukuthi siphakame senze lokho esiyabe sithe sizokwenza okufana lokutshaya abantu nokulimaza abantu. Sile history futhi yokubulala okwenzakale ngo-2018 uma ukhetho luphela. So sibheka ngalela lelo lihlo lembali kusobala ukuthi abakushoyo abaqambe manga uma bethi abazokwenza kungenzakala ukuthi abantu bame bathi bona bafuna ukudefenda ivoti yabo. So angicabangela ukuthi bayethusela kuphela, ngiyazi impela ukuthi kuzenzakala abantu bangayenza khonokho ukuthi babuthane phandle bathi bamele ukulindela ukhetho lokudefenda, njalo ukuthi abamukeli ukhetho impumela engasikho ohlangothini lwabo kuyinkinga yekhonokho vele, ngoba kusho ukuthi nabo sebethethe yena lalolu hlobo lokwenza ngenkani, ngoba ukhetho angithi luyi-secret ballot. So sibhekele ukuthi asikwazi sonke ukuthi luyaphuma lunjani. I think bekufuze betibona bangaqilwa, yikho laba bazavuka khona benze whatever babangabe becanga ukwenza. But manje betibona ukhetho lungaphuma lungekho ohlangothini lwabo bazahle bevele balwe, kusuka kube nzima.
Amapholisa athi umumo ngokhululekileyo elizweni, singathi kulokuthula yini phambilini kokhetho, njalo ungathi isixwayiso sabo lesi simqotho njalo abathathi uhlangothi.
Ngise Harare mina njenge citizen eZimbabwe ikulapha engikhona ngalesi sikhathi ngise dolobha njengoba nje ngikhuluma manje hayi kuyazihambela nje ama izimoto ziyazihambela abantu bayashayisa emsebenzini namhlanje amakhampani athize ashayise early ngenxa yokuthi befuna ukuthi bavumele abantu ukuthi bathole ithuba lapho bazofuna ukuthravela baye vote ezindaweni zabo so ngibona ngani ngasho ngithi kukhona ukuthula and bangibheka kahle izolo i-last i-rally yokugcina ye-CCC yenzakale khona apha eHarare angizange ngizwe i-incident ye-violence kube le nkalakatha ye-rally futhi e-White City amalanga amalushwane edlulile angizange ngisho futhi ngizwe futhi kuthiwa kuke kwaba le-violence so ngingasho ke ngokuqiniseka mpela ukuthi hhayi ukuthula kukhona kwamanje ezindaweni ezinye ezicashileyo ngeke mfakazi abantama ma ngoba ke I think sometimes ubudlwangudlwangu lobu benzakala endaweni ezicashileyo singabona sigcine nje sibona ngamavidiyo abeshutwe ngabantu becashile so angeke ngufakazele lokho engakufakazela lokho engikubona ngamehlo ami ukuthi ngempela hayi bayazibhotela nje abantu babhekele ukuthi bavote kusasa okukhulunywa ngamaphoyisa I think akulula ukuthi sithi thina bathathu hlangothi kumbe bathathu hlangothi ngoba ke esikwaziyo futhi yukuthi khonaphana ma kungaba lo msindo othize ekugcineni kuyakhona ukulimala abanye abantu kuyakhona ukufa abanye abantu angazi ke khonapho nami ngiyehluleka mpela ukuthi ngithi bazothatha uhlangothi kumbe basoze bathatha uhlangothi angazi ukuthi ma kunga-announcewa i-result lesithi i-CCC iwinile abezando bese bevuka ulaka angabasukela yini amaphoyisa angikwazi khonapho kodwa engikwaziyo njengoba ngishilo earlier yi-history yokuthi siyazisonga ukuthi the past 6 terms ibidliwa nje i-MDC idliwa i-CCC kube lo udlwangudlwanganyana kudlule amaphoyisa asukume ngo-2018 kwaze kwaphakama lezibhamu badukula abanye so that history perhaps yiyomele siyisebenzise ukujaje ukuthi what's going to happen
lo ngumnumzana Bhekilizwe Ndlovu incwadi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ukungazakali kwempumela yokhetho kanye lokwesaba ubudlwangudlwangu obungaqhamuka ngemva kokhetho sekudale ukuba uZulu athenge ngobuningi impahla ezimqoka. Izakhamizi zakoBulawayo bezithenga ukudla zilungiselela ikusasa engaziwayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
KuZulu lokhe elokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlame olwaba khona ngomnyaka ka-2018 ngemva kokhetho lapho okwabulawa abantu abayisithupha i-6 ngabebutho. Unkosikazi Siphetha Ngani Chuma isakhamuzi sakoBulawayo uthi bathenga kangaka besesabela ukuthi izitolo zingavalwa bebulawe indlala.
Ngokwesaba lokuthi eZimbabwe abantu bazondile anything is possible, asisoze sekele ukuthi sidinge ukudla sigcwalise ezindlini. Ngokwesaba ubudlwangudlwangu esasikubone futhi sibuzwe kwezinye indawo. Njengabantu siyesaba, sibona kungcono ukuthi sihle sidinge konke esikufunayo kuhlalele eduze, ukuthi sihlale ezindlini kuze kuphele konke okwenzakalayo. Sithenga izinto ezimqoka sisesaba ukuthi mhlawumbe kuyabe kungaphumeki. Lezi tolo kuvaliwe, akwaziwa.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi abantu bengathengi impahla obuthumuthumu ngoba kule mpumela embi.
Kuza kwenza ukuthi kulethe usizi ke olukhulu kakhulu izinto lezakade bezenelisa ukuzithenga kusasa bengasenelisa ukuzithenga. Kuza kukhwela yonke into yona leyo abayibuthayo ngakho kabantu kabachiyane lokuthi babuthe izinto.
Inkosikazi Thabisile Jamela, umhlali wakoBulawayo, uthi isikhathi sokhetho siletha ukungahlaliseki kuZulu.
Umumo weZimbabwe awuthenjwa. Xa sikhanyele nje khathisa ama-rates abe stable for the past 2 months less. Kodwa nje akumangalisa ukuthi ngemva kokuvota ama-rates ahle la aqanise ahlanye ayengale. Mina engikwenzileyo ukuthi nje izinto zonke kade zifuna ukubhadalwa nge-RTGS enhle engazibhadala ama-rates angakazazaza. But kulezinye indawo ezinjengezikole bazawutsho ukuthi khona i-RTGS sivuma only a week before schools open. Akula network. Ukuthi sike sikhulumisane labantu uzuthi khona ayikibo ngale kuhamba njani sokunzima khathesi.
uReverend Useni Sibanda, oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ukhuthaza uZulu ukuba alondoloze ukuthula ngesikhathi sokhetho.
Sasikwenzeni ngokuthula, njalo sifuna ukukhumbuza bonke abepolitiki ukuthi sasayina, savumelana kwaba nama-peace agreement, njalo sasenza sonke ama-peace marches, ukuthi lokhu kumele kuqhubekele phambili kulokubambana kulokuthula. Njalo ke siyakhuthaza abantu beZimbabwe ukuba ukukhethwa kwakho kuyimfihlo yakho.
Uhulumende usebeke ukuba usuku lwakusasa kube likhefu ukuze uZulu athole ithuba lokusebenzisa ilungelo lakhe lokuvota. Izolo uhulumende wethule umbiko ngemva kokuchitha umhlangano wedale lePhalamende ethi intengo yempahla ehlukeneyo isiyehlile ngemva kwemizamo yokulungisa isisindo sedola leZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
ELeZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu kusasa, kungaziwa ukuba abatsha baza kwamukela impumelo yalo kumbe hatshi. Kubika uTobias Mutsengwa.
USidumisile Ndlovu, ohlala eminyela kobulawayo, okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uthi uza kwamukela impumela yokhetho lwakusasa.
Njengentsha siyabe sikhangelela ukuthi a certain person uzawina, kodwa kuturn out ukuthi that person akasawinanga. Inkuthazo engingaba layo ukuthi singadisappointeki, lokho kuzabe kuthe kwenzeka sikwamukele kunjalo, silinde njalo ama-votes azayo lathi ukuze siqhubeke lokho esizama ukutshintsha elizwe lethu. Uzaza ngenele mhlawumbe umlimo kube khona utshintsho kulokho esiyabe sikukhangelele. Injengamanje sikhangelela imisebenzi, into eziningi esizithenjisiweyo.
Omunye wabakhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leZANU PF, uAddington Mpofu, uthi ithuba lokuthi ibandla lakhe linqotshwe lincane kakhulu.
Sisiya kukhetho lolu, akula odliweyo, akula owinileyo. Kuphela nje omunye uyabe ezuza amavotes amaningi ukwedlula omunye. Kukhetho esiyakilo, it's very unique because abantu they are deciding between ukuyakhelizwe and the CCC. So we look forward to winning in a landslide olwesithathu.
UMayibongwe Mhlophe ngomunye wabasakhulayo ozavota kusasa eMpophoma kobulawayo. Yena ke uthi uqakathekile ukuthi abatsha bamukele impumela yokhetho.
Awulanto abangayenza, uzalenza isinqumo esenziweyo siguquke. Ukhetho lwasebenzakile. Abantu abathona sebenzame ukwenza udlame ekuthini kukhetha umuntu abamfunayo. Akusoze kuphumelele ngoba ukhetho uzabe sekwenziwe kudala.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu uBinon Ncube uthi kukhetho lwalonyaka abemthetho kumele besebenze ngendlela engasoze itshotshozele udlakela njengalokho okwenzakala ngo-2018.
Sicela balabo abayibo aba-announce ama-results njengezethu bangathatha isikhathi eside ukuzakwenza abantu bacele bengasahlalisekanga, bengasazi ukuthi khathi sokuphuza kuyini, ngoba lawo ma-results avele abevele sekhona from our polling stations. Bangasebenzisi amandla ebantwini ngoba abantu abavotileyo bayabesazi ama-results abawavotileyo.
Omunye njalo olwela amalungelo abatsha uThubelihle Ndlovu uthi kumele abasakhulayo bebekwazi ukuthi emncintiswaneni bakhona abanqobayo labanqotshwayo.
As long as the elections were fair, kungela zinto ezenzakileyo, kuyamele sikuyamukele ngoba idemocracy vele injalo. At the end of the day kuzaba le majority.
Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, uNkosikazi Barbara Bebe, uthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iphathe kahle ukhetho lwakusasa.
Issues to do with media coverage by state media, ukuthi ibingekho balanced. Issues to do with the consistent banning of opposition political party rallies. Khonokho lakho kuyacontribute ukuthi nxa iresult isi-announciwe abantu bangayamukeli. Kodwa nxa sesikhangele lokho okwayenzakala ngo-2018, the violence that happened and the people that died, asifuni ukuphinda sibone into enjalo.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi sebelungele ukulondoloza ukuthula elizweni ukhetho luze lugqitshwe. Lesi siqiniseko amapholisa asenza ngemva kwezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abayisithupha kukhetho lomnyaka ka-2018, kulandela ukutshengisela emigwaqweni kwabaphikisayo ababesithi iZEC yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa ngenjabulo ngokhiphi sidukwe, kodwa likuyankohlwa si-live talk ngo-8 PM. So lisiphume khona ngale, siphuma labatsha lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.